DC.
Mangwanani akanaka vatereri tino sangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 2 kukadzi 2022 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vava kuona kuti simba rebato rinobva muvanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Baro rakabudiswa nezuro banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti uremu hwedhora reZimbabwe hwakadzika nedhora nemasendi makumi maviri nematatu pakutenga dhora rekuAmerica. Svondo rapera, dhora reAmerica raitengwa nemadhora eZimbabwe anoita zana negumi nemashanu nemasendi makumi mana nemaviri, Zimbabwe $115.42, asi nezuro dhora rekuAmerica rakange rava kutengwa nemadhora eZimbabwe zana negumi nematanhatu ane masendi makumi matanhatu nemashanu $116.65. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuffry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hapana nyika yakambobudirira ichishandisa mari yekune imwe nyika. Naizvozvo hurumende ine basa rekuumbidzira nekukurudzira vanhu kuti vavimbe nemari yemunyika.
Zvinhu zvakawanda zvinokonzera kuti mari yenyika ipi neipi zvayo inge ichipota ichidzaka nokupota ichikwira. Takatarisa nyika yeZimbabwe tinoona kuti utsigo hwemari yeZimbabwe hwakanyanyo kutsigirwa zvakanyanya nekuyadza ufumi kwakaita kudana tourism uku kusati kuchanyatso kuwanda vashanyi vari kupinda muZimbabwe yakanyanya kutsigirwa zvakanyanya nana mining kwenye utigwa zakanyanya futi nukurima nukuti ndio zvinhu zvinoti kunyanya kutiunzira mari yakati wandei munyika izvozvo. Zvekare zvimwe zvinoitika ndezvokuti mabatirwa anoitwa ufumi naivo vanenge vaine masimba acho ehurumende anowanza adonhedza zvekare kana kukwidza masimba enyika. Saka zvinhu zvakati wandei tinoziva isu kuti zvinhu chinhu chidokodoko dai chaicho chenyika chakaita sokuti president akanzi nhasi warwara munoona kuti mari yenyika inogona kuderera. Saka but zvinhu zvikurukuru zvakanyanya kukura zvinodonhedza mari yenyika ndo zvandataura izvozvo zvinounza yatinoti foreign currency munyika tazvitengesa kana kuti vashanyi vauya munyika.
Saka kana takatarisa Zimbabwe zvikuru, imi musokuona kwenyu chii chingaitwa kuti dhora reZimbabwe riwane simba rirambe rakatsiga?
Chingayanyo kuitwa pandechokudzidzisa vanhu veZimbabwe, hurumende kana vamabhizinesi navamwe vanoziva nezvemari ngatidzidzisane kuti hapana nyika pasi rino rose yati yambobudirira ichishandisa mari yeimwe nyika, nokuti mari yeimwe nyika iyoyo haipirindiwi muZimbabwe. Mari yetingari kushandisa iyoyo zvino toda kushinga kusvika kuti nyika izokwanisa kuti mari yayo isumukire denga, hazvingouyi nyore. Tikava nechivimbo nemari yenyika medu zvinotiitira nyore, zvinokwidza yatinoti consumer confidence iyoyo nemari yedu, zvinokwidza uremu hwenyika. Ndinoziva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvinoita kuti vanhu vomuZimbabwe kunyanyaini ndisava neconfidence nemari yenyika medu. Takamborosa mari tose, dzanga dziri kumabhengi, dzanga dziri kupi, mari yacho ava marara. Saka zvingaitwa apa ndezvokuti tikakwanisa futi chimwe chinhu chekuti tikwanise kugadzira zvinhu zvedu pachedu muZimbabwe, tichitenga kutengesera kune dzimwe nyika ku exporta kuyoko pamusoro pekuti titore mariri muzimbabwe tototenga zvekare zvinhu zvinenge zviri kunze kwenyika tinenge takutocreata mabasa kunze kwenyika ikoko instead of creata mabasa munyika medu nokugadzira zvinhu zvomunyika medu zvatinozoisa kune dzimwe nyika
saka kusimudzira ruvimbo kana kuti confidence mumari yemuzimbabwe chii chinofanira kuitwa nehurumende
hurumende inofanira kuunza mitemo inoita kuti vanhu vomuzimbabwe vavimbe nemari yavo noufumi hwavo hurumende inofanirwa kuita mitemo inoita kuti mabhizinesi okunze akwanise kuuya muzimbabwe achifuma mabhizinesi anocreata basa hurumende inofanirwa kuita kwete hurumende chete vamabhizinesi zvekare nokuti hurumende tinogona kuishora apo naapo asi tinofanira kuziva kuti hurumende haisiyo inocreata mabasa mabasa anobva kune vamabhizinesi isu vanokwanisa kuti aitabata chakati chakati chizoemploya pachedu tingava kumusika tingavati tisu tinozobhadhara mitero kuhurumende hurumende inokwanisa kuzodistributa mari idzodzo ichisapota vamabhizinesi madika vamabhizinesi madika vachicreatawo mabasa vamabasa ivavo ndi vanozocontributa kuhurumende zvichidero saka zvikadero chimwe chihombe nechokuti uori hwakanyanya corruption kubvira pasi pasi apa chaipo pavanhu vari pasi pasi apa pano uori hwakawandisa chaizvo chaizvo hapana nyika ingabudirira ingasimbisa dhora rayo nouori hwatinonzwa muzimbabwe zuva nezuva kuti unonatsokuona kuti patoll gate panotorwa mari yemigwagwa mugwagwa yacho iyo wakatofa patoll gate ipapo hapana unozviona mari yacho iri kuindepi kana yakasagadzira toll gate iroro ndo zvimwe zvinodzasa uremu hwemari yenyika yedu izvozvo chouori
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumakabvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council inoita madhora emunyika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu pazuva kwemazuva gumi nemana avachange vachimaka bvunzo idzi. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS vaObed Masaraure, vanoti chavari kunyanya kunyunyuta nacho ndechekuti mari iyi kunyangwe ikaiswa kumadhora ekuAmerica yagara iri shoma uye varayiridzi ava vanozopiwa mari iyi nemutengo unenge uchitengeswa nawo mari yekunze pazuva iroro. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimsec amai Nicolette Lamini kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vamasaraure.
Zvati kunyanyanyita nacho chekutanga ndechekuti mari iyi iri kuma US dollars yagara iri kuuya iri shoma kuchinzi munhu anogona kupiwa kana ati $10 25 per day asi ichizo ukazoverengedza mari iyi yavakakuletwa inogona kunyaya kusvika kuma 16,000 panguva yose ichange ichishanda munhu for 14 days asi izvo chinonyanyorwadza ndechekuti mari iyi yema US dollars inongonyorwa papepa kuti inopiwa mari yakati asi kana waakupiwa iwe yochinjwa neinterbank rates wobirwa mari yako yanga wachikogona kungopiwa ari maus dollars mari iyi haisi kuuya ari maus dollars iri kuzouya yashandurudzwa yaiswa kumaRTGS zviri kuita kuti isazosvika yakakwana.
Imari iyi yamunoti misesangano yanga yakakodzera kuti ipiwe varayiridzi ava kana muchiti iyi yavari kupiwa ishoma?
Basa rekumakambaza manishoni iri harisi basa rekutsvaira mustreet asi kunhu anoshandawo mustreet ane basa rakakosha raanotiitira kuti nyika yedu ichene. Tinochitarisa kuti munhu iyeye anotsvaira anofanira kunge achiwana mari yatingati minimum wage inenge ichimecha nepoverty datum line. Muzimbabwe poverty datum line yadarika 73,000 kare kare tingangoiisa pa74,000 sezvo sikungoti tisanyanyoda kunyanyodzikisa gejo. Iri pa74,000 mukaidhivhaidha ne30 days inoshanda munhu kuti munhu zuva rimwe chete angadai achipiwa mari tozoichinja toisa kumaus dollars tichishandisa 200 US dollars. Unoona kuti munhu pazuva paanongozvishandira hake achiita basa rese rese anofanira kunge achipiwa $12. Saka mari iyoyo yekuti upe murayiridzi mari yakaita se $10 kuti amake mazamanishoni enyika achato decide kuti vana vachaita ana mukoti ndiani vachaita chiremba ndiani achaita injinia ndiani tinenge tichikanganisira nyika yedu
ibvunzo dzipi dziri kumakwa nguva ino vamasarauri
bvunzo dziri kumakwa nguva ino dzinosanganisira mazamanishoni evana veadvanced level nemavana veordinary level ndo dziri kumakwa izvezvi pakutaura kwatiri kuita izvezvi
Saka makasvitsa here nyunyuto yenyu iyi kuZimsec uye makawana mhinduro here?
Hongu mashoko takasvitsa kuZimsec. Mashoko vanoaziya asi chavepo ndechekuti zvinhu zvese zvaakuitwa zvehurumende munyika ino zvazara vanhu vasiri sinsiye. Vanhu vasingari kutaura chokwadi. Mukavabvunza vanotokurambirai kuti hatizivi. Asi sei tatotaura navo tichiedza kuvaonesa zvakanakira kukoshesa bvunzo dzevana nekuti ndozvinovaka nyika mberi. Tisazoti munhu anzi adzidzire kuita chiremba iye asita kumbobvira apasa. Tisanyembere kuti munhu adzidzire kuita gweta iye asita kumbobvira apasa. Zvetaa kuremedza vari mberi.
Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi masere nevashanu 185 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mashanu 5,350 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana masere nemakumi mashanu nemumwe 229,851 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nezvina zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevanomwe 4,274,377 vabayiwa nhomba dzose mbiri vava yemamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nezvitatu zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu 3,303,773 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 58,792 Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vanoti zviri pachena kuti mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vadzimirwa uye vari kutya zvavari kuona kuti simba rebato rinobva muvanhu. Advocate Mahere vaudza Studio 7 kuti vaMonzora vaifunga kuti zvavane mari zvavakatora muzinda weHarvest House vakadzinga vamiriri veparamende vachakunda asi iko zvino vava kuona kuti simba rebato rinowanikwa muvanhu. Izvi zvinotevera mashoko ataurwa nemutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba avo vachindira mashoko akataurwa pakupera kwesvondo nemutauriri weMDCT vaWitness Dube vachiyambira nhengo dzeCitizens Coalition for Change kuti dzibude mubato reMDCT zviri pamutemo. Tabata vaDamba tikavabvunza kuti kupinda kana kubuda kwemunhu mubato ripi zvaro hakusi kuda kwemunhu here kana kuti voluntary.
Munhu angangoenda papress conference odeclare kuti ndaa president nekuti munhu anokwanisa kuita president weMDC anokwanisa kuita president nekuda kwecongress kana kuti extraordinary congress ndozviri pamutemo kwete kuti iwone kuti ndabuda asi ndindaa president. Haupindi nekubuda nekuti hazvisi pamutemo wakanyorerwa nekubvumirana musi wa26 February muna 2000.
Kupinda kana kujoina bato repi zvaro handiti kuda kwemunhu here kana kuti voluntary.
kana muna achibuda anoti ini ndabuda ende handichashandisa zita renyu handichashandisa logo yenyu handichashandisa ini insignia yenyu saka kuti kana muna achibuda ngaabude zviri pamutemo nekuti mutemo ndowatakabvumirana mubumbiro remutemo although iri inonzi voluntary organization asi voluntary organization ine mutemo nekuti isu tiri kutonga nyika kaya kutonga nyika tinotonga zviri pamutemo hatiite kuti ada vatonga muzinda wenyuchi hazvimo kana wechingochibuda vakusupporta rimwe bato vakutera rimwe bato unobva wabuda zvachose obva wasiya zvese kumashure
vadamba zvinoreva here kuti munhu anenge apinda mubato renyu kana ava kuda kubuda mubato renyu anotenda kumatare kunogurisa ukama
mukoma sandizvo zvazvinoreva kuti kana munhu achingada kubuda mubato anotenda kumatare edzimhosva asi nyimi munoziva kuti bumbiro remutemo remusangano riri kuhigh court mapolitical parties ese amunoona ane maconstitutions avo kana kuti mabumbiro emutemo ari kuhigh court of Zimbabwe saka unokwanisa kuenda ikoko kumatare edzimhosva zvisiri kunzi kuaenda ikoko asi kana kuenda kwako kutedzera zvakanyorwa mubumbiro remutemo rawakabvuma iwewe sadungamunhu kuti ini bato iri ndarida ndaakuritera panyama nepamweya zviri pamutemo zvatabvumirana sezvakabvumiranwa musi wa26 February muna 2000 takanyora bumbiro remutemo remdc rinondovatoro tinotedzera
bato renyu rinowanepi mvumo kana kuti simba rekumanikidza vanhu kuti varambe vari mubato renyu ivo vasati vachada
mukoma hatina simba rekumanikidza munhu asi kuti paunopinda unosaina bumbiro remutemo pabumbiro remutemo redu mukariteedza mukariona pane panosaina nhengo apo tinomupa constitution yekuti ndabvuma kuwa nhengo yenyu saka ukabvuma wazvisungirira ukazvisungirira iwewe ukazoda kubuda wakutaura chimwe chinhu kuti inini ndaakunzi chakati tinovhura patakanyorerana ndosachinzi voluntary organization asi voluntary organization ine inonzi fine print fine print iyaya ndo inorasisa vanhu vazhinji zvinji chaizvo tinotaurana zviya zvekuti hanzi munhu kana vada kubuda tedzera bumbiro remutemo ndozvati kutaurai zvokuti kana mukadzi ada kuramba ini haafani kupisa musha wangu kune vekumaruwa nekumapurazi vanozovazva mutemo wandiri kutaura uyu nekuti matongerwo enyika atinoita haasi bedzi pakuti tiri kuita zvechirungu asi kana kumaruzevha kwatinobva kumamisha kwatinobva mukadzi haapisi hozi haapisi piche nekuti ndaramba ine murume anosiya yakadaro
avo vange vari mutauriri wavadouglas munzora valoit damba vari parunhare kuharare nestudio 7 asi mutauriri webato recitizens coalition for change advocate fadzai mahere vanoti vamunzora vari kuvhundiswa nekutambirwa kwakaitwa bato recitizens coalition for change
sezvinozivikanwa nemagweta ose imwe nzira inotenderwa pamutemo yekuti munhu abude mubato kujoina rimwe bato saka kana munhu MDC Alliance akajoina rimwe bato rakaita se Triple C kana kuti Citizens Coalition for Change munhu iye anenge atobuda mubato iroro automatically kana kuti nenzira yemutemo iyoyo saka isusu tiri kushamiswa nemashoko ari kutaurwa nava Witness Dube nokuti mukuru wavo vaDouglas Munzora vakarecola maMP vachiti ivo vajoina party new and MDC Alliance izvinezvi vakuchinja zvakare vakupirigudza nyaya vakutaura kuti aiwa maMP edu chingori pachena ndechekuti vari mupanic mode kana kuti vari kutya kuti yellow movement voita sei nokuti nyika yese yatekeshera yellow munhu wese ari kungotaura kuti ngaapinde ake mukomana isusu tiri vetriple c isusu tiri veyellow saka ivo vaifunga kuti zvavane mari zvavakatora harvest house zvavakatora recola maMPs vatsvakunda asi simba rebato rinowanikwa iro muvanhu saka ivo havana vanhu saka vaakuedza matricks nemastaira ose kuti vaedze kukanganisa simba revanhu asi simba revanhu harikanganiswe nenzira idzodzo
avo vange vari mutauriri webato recitizens coalition for change advocate fadzai mahere vari parunhare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munyu Tuesday, Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa nezuro kuti iri kunetseka kunyoresa vanhu kuti vavote mune dzimwe nzvimbo pamusoro pemvura iri kunaya zvakanyanya. Munewsday makare, vana chiremba vakazvimirira vanoti vachamira kuona varwere vari pamedical aid kusvika vabhadharwa mari yavo. Mutungamiri wesangano remedical aid and dental private practitioners of Zimbabwe Association vaJohannes Marisa vanoti vana chiremba vesangano ravo vari kutadza kuita basa zvakakwana sezvo mamwe makambani emedical aid asiri kuvabhadhara. Kuroniko rinoti hurumende yatanga kupinza basa varayiridzi vanoita zviurugumi 10,000 sezvo zvikoro zvichazarurwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadizve. Aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa nebasa guru ramunobata. Right, nyaya yangu iri pakudaiso. Iri pane uyu muchinda uyu anozvitiga kanjuru. Muchinda iwewe wauya nenhau yakanaka chaizvo kana uchiziva paivhigwa mari dzeZimbabwe. Kana uriwo unoziva paivhigwa mari dzevana dziri kukonzeresa nhamo munyika, aiwa tinozvitenda chaizvo. Asi chandati ndimbokunyeurira zvangu somugari womuZimbabwe, semwana weZimbabwe, ndatindingobvunzawo mubvunzo kuti naiwe gakanji, usati wasimuka kuenda kumahofisi kwese kwauri kutaura nokumagofu kosi kwese kwauri kuda kuenda uko, chimbotanga wanovhukunyura pakacherwa 15 billion. Kana wanovhukunyura pane 15 billion kufunga vana veZimbabwe vangakufarira chaizvo, kusanganisira neni wacho tingakuda chaizvo, nokuti unenge wanovhukunyura pakavigwa upfumi hwenyika wakonzeresa nhamo nematambudziko, zvakonzeresa kuti maticha anongesvosve nomuromo, zvakonzeresa kuti mwana weZimbabwe atambure kusvika pekupedzisira, adeedzwe nezita rokunzi nhamo pese paanenge ari, kunhuwa nhamo nokuda kwemari dzakadyiwa dzisingazikamuri, dzakanyangarika dzisingazikamuri dzaenda kupi. Tinotitenda chaizvo zano rako, asi ukavhundukunyira 15 billion ukanotsvaga kuti pakadyiwa mari yeCovid, aunenge watigonera chaizvo. Zvimwe zvese wozoita zvako. Asi kana usati wavhukunyira pane 15 billion nemari dzeiii yeCovid ikai gara pasi.
CCC wrote that our government will be the next government. And they should patch in a chavisa from comp. Arudi kwa pese pano famba. Nuku mondoro yangu wati ngapinda ike mkumana. Tunoti ngapinda mkumana wichi dikushu. Asungwe Zimbabwe mboma daka. Nyuzo nisa mpifu na mnangabu.
Mamuka sei pa Studio 7. Murukutawura na Father MJ kufendra stop South Africa. Ini nyangu iri panyaya yavadhure vaitanze nekuti tichitaura kutaura nezvemutemo vanhu vesisi vanhu vanenge vari vanhu vasina kubva mune zvakanaka vadhure navangonzoraka. Isu semasapotazi vanhu vanotsigira zvematengerwo enyika tinonyatsoona kuti vanhu vari kushandiswa. Zvematengerwo enyika chaizvo havana nguva nazvo, havana midzi yakanyanyudzika because tiri kuona kuti munhu vari kurwisa ndichamisa kwete zano PF. Vawitness dhuve ndavazive kuti kana vachidzi opposition party havana kunangana kungotariswa zviri kuitwa neimwe opposition party. Ndavaende kuvana veZimbabwe vataure hwaro hwavo kuti kana vachinge vakunda vachada kuzoita sei kwete kutarisa vachamisa pavatsika napavafamba. Vadhuve ngavazive zvavo kuti isusu sevanhu veZimbabwe tiri kuda nyika yakanaka kwete kurwisa vachamisa. Chamisa chete chete ndiyo ari panyanga, haapa sapoti vari kupedza nguva zvavo, havana sapoti, ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimboendai kuCameroon tione kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yakamira sei. Nhasi chitatu muma semifinal Burkina Faso ichatamba neSenegal. Mune imwe semifinal mangwana China, Cameroon ichatamba neEgypt. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa mudare reSenate yeAmerica vaMitch McConnell nezuro vakati havabvumirani nezvakataurwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Avo vakati kana vakakunda musarudzo vakaita mutungamiri weAmerica zvakare vacharegerera vanhu vose vakasungwa vakavharirwa mushure mukuwanikwa vaine mhosva yokupinda nezvichisimba mudare reparamende yeAmerica reCapitol Hill. Chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vanoti vaMcConnell munhu anonzwisisa zvematongerwo enyika zvakadzama vachiti kuti vataure izvi vakange vaona pamire pfungwa dzevanhu vazhinji munyika.
Ndinoona vaMcConnell vanenge vatora nzvimbo yevanhu vakawanda vemunyika muno yekusagadzikana nezvakaitika musi wa6 January. Vanenge vatora mifungo yevanhu vakawanda kuti zvakaitika zvizvinhu zvaifanira kunge zvaitika. Saka ndinoona kuti mifungo yava McConnell neyava Trump yasiyana pane zvatatichinzwa mazuva apfuura. VaMcConnell vatora nzvimbo chaiyo yeAmerica yatinoziva kuti munhu anotongerwa mhosva dzake, kunyanya mhosva yakaitika musi wa6 January 2021 imhosva huru yanga ichinetsa vanhu kuti vaMcConnell position yavanga vachitora before neyavatora iye zvino yakurakidza kuti America ine democracy yekupa munhu mhosva dzake, ndiva Trump vanga vachinsaita violence vanenge vasiwa pachena navaMcConnell. Zvinova zvinhu zvandifadza oneni kuburikidza nemukumira neruzhinji kuti dai zvinhu zvakadaro zvasimbisa nyika ino vanhu vatongwa nemutongo wavo unokodzera nemirizhonga yakaitika.
Munoona sekuti vaMcConnell vacharamba vakamira vakatsika pavataura apa here kana kuti vangangozochinja kwava mberi uku?
Inini maonero andiri kuita vaMcConnell position yavatora iye zvino ndo mafungiro andaa ndichiita nguva yese kuti vachinje kubva pavachitora iye zvino vadzokere kwavanga vari zvinokwanisa kuva ivhiringidza zita ravo kutaura political career yavo kana kuti history yavachazosiya, nekuti position yavatora kwandiri nini yatondirakidza kuti vatora position yechokwadi. Handifunge kuti vachachinja nekuti munhu ari very mature in politics, ende ndinoona sekuti position yavatora manje yatorakidza maturity yacho yekuenderana nezviripo. Ndo mafungira andiri kuita iwayo.
Kana makatarisa vaTrump munoona kuti vanomukana here wokukwikwidza zvekare kana kuto sarudzwa kuti vadzoke kuita mutungamiri wenyika?
Inini zvandinoona ndezvekuti vaTrump vanga vagara vasina mukana nezvakaitika izvozvi nepozisheni yavapo iyoyi yekuti vaMcConnell munhu akasimba kupolitics dzemuAmerica, especially kuRepublican Party yavanga vachitora yekumira navaTrump. Asi nemamiro azvaita hakuna munhu ano contesta position ya president asingakwanise kuwana vanhu vanomutsigira kunyanya vari pakati nepakati kutaura maindependent besides kuva mudemocratic or murepublican. Saka mukana wavo wanyanyisisa kushomekara. Saka ndinoona kuti iwo pachavo vachazviona kuti hazvisina kodzero kurakidza nekusakunda kwavanokwanisa kuzoita kuti vadzokere musarudzo dzemutungamiri yenyika dzichauya 2024.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu rePennsylvania vaNick Mada vari paronhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzera vakuona kuti simba rebato rinobva muvanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.